makes me
Dimendena Munenge Machena Sime Simba Moyo Mangu Munebundu Mundu 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 Moyo ndine zvinondiremera asi handina kawe kuchemera kubautsa namuntu ndinovayemera Jehovha ndabvidza mutoro wandiremera Moyo ndine zvinondiremera asi handina kawe kuchemera kubautsa namuntu ndinovayemera Jehovha ndabvidza mutoro wandiremera Andina wandochemera kubautsa namuntu ndinovayemera Wash me now Vasina wekuzembera ndoenda mukoti yakava chindifremera ndongotini vasina chandatadza ndonakurirwa mhosva ine zvinondirwadza vasina chandatadza ndoringa ndina mumwe chete wandambofadza kusina mai yakuendwe ndadzidza kuendwe kusina mai yakuendwe ndadzidza kuendwe Moyo ndine zvinondiremera asi handina kawe kuchemera kubautsa namuntu ndinovayemera Jehovha ndabvidza mutoro wandiremera Moyo ndine zvinondiremera asi handina kawe kuchemera kubautsa namuntu